manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri chikunguru 25 2017
makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC
tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC.
Neni jonga kandemiri nichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Imwe nhengo yeMDC inotungamirwa navamugenzvangirai inopisirwa dzimba dzayo kumazowe.
Vagari vekumasvingo vanoti vari kunonga svosve nemuromo sezvo vasina mabasa akavimbiswa nehurumende yeZANU-PF.
Mutedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko voendeswa kumataredzi mhosva zvitevera mashoko avakataura muna kukadzi.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Zimba dzenhengo yeMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai munharaunda yemazowe mudunhu remashonaland central dzinonzi dzapiswa nhasi nevari kufungidzirwa kuti inhengo dzeZANU-PF mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera
Nhengo yeMDC inogara bhukure kwanyachuru kumazowe vatendai nyachuru vanoti musha wavo wapiswa usiku hwanhasi nevavari kufungidzira kuti inhengo dzeZANU-PF Vanyachuru vaudza Studio 7 parunare vari kumazowe kuti midziyo yavo yose pamwe nembatya zvatsakatikira mumarime emoto zvichitevera kupiswa kwaitwa dzimba dzavo nhatu dzehuswa vaenderera mberi vachitikana chokudya havasisina sezvo ivo nemhuri yavo vangosara vaine nhumbi dzanga dziri pamuviri yavo vanoti kupiswa kwaitwa uku kwaitika mambakwedza varere vakazokwanisa kubuda mumarime emoto aya zvichakadai vanyachuru vanoti vari kukumbira bato ravo reMDCT pamwe neveruzhinji kuti vavabatsire kuti vakwanise kurarama uye kunotora matsamba ekuzvarwa nezvitupa zvinonzi zvatsvirawo mudzimba dzapiswa idzi mutauriri weMDCT vaobert gutu vashora kupiswa kwaitwa musha wavanyachuru vachiti zvavaipachena kuti sarudzo dzegore rinouya dzichange dzizere mhirizhonga zvaitika izvi zvinoyewo apo mutungamiriri webato reZANU-PF uye vari mutungamiriri wenyika varobert mugabe vakakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzitange kuzvindikita wese anenge aita mhirizhonga muzita rebato ravo vasati vamuendesa kumapurisa asi vagutu vati zviri pachena kuti vamugabe ndivo vari kukurudzira mhirizhonga munyika
tinoziva makore mashoma pfuura vamugabe vakabuda pamhepo vachiti ivo vane madigiri eviolence vachitivo zandeiropa saka matauriro avakaita vari kumadhependenzi enorth kuri pane musi wechishanu vhiki yapera kwanga kuri kutokushidzira nekutopa mayouth ezanu nevamwe vanhu vanotsigira zanu vanoda zvemusindo kuti vazive kuti ha iye manje matopiwa mukana mapuwa kuahead nemukuru wepati yavo nemukuru wenyika kuti itai zvamunoita murovai vanhu pisai dzimba urayai vanhu bhinyai vanhukadzi hapana zvamunoitwa
Vaimbove mutevedzeri wemutungamiriri wenyika avo vari kufanotungamirira bato reNational People's Party amai Joyce Mujuru vashora chiitiko ichi vachiti vose vari kuita zvemhirizhonga vanofanira kuziva kuti mweya wengozi unobata aipara kwete anenge atuma
chenjera kuti ari kukutuma izvozvo tsaona nedambudziko rekunge mhepo dzasimudzwa neupenyu hwaunenge waparadza zvinouya kumuri yako uye imi sevatungamiriri munotuma vana kuita mabasa akadaro utungamiriri wenyu huri pai unozvinzwa zvichinakidza here kana kuti vamwe munenge muchizviitira mishonga yekuti hofisi dzenyu dzisimbaradzi ndapota vana musabvumirwe kuita mabasa euori mabasa achakusiyai maanengozvi kumhuri dzenyu iwo vakutumai vagere zvakanaka.
Zvichakadai, vagutu vakumbira masangano akaita seSADC, African Union, pamwe neUnited Nations kuti atore matanho nepamusana pemhirizhonga inonzi iri kuitika munyika pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Izvo zvinhu zvinotishungurudza zvongotaridza kuti kwatakananga uko kuelection ya 2018 kuchanetsa zvatotaridza kuti mviro yeviolence yatotanga. Zvaakudai izvo zvatogara tichitaura kuti vakuru vakuru veSADC, vakuru vakuru veAU uyezve vakuru vakuru veUnited Nations pachezvayo ngavaongororewo vaone kuti zvinhu zviri kuitika muZimbabwe hazvisi kufadza. Nokuti election yegore rinouya zvatotaridza kuti vanhu veZanu vatanga zvavanogona zvemusindo, zvechibhanditi, zvehuneyanya, ndozvavakiita.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa, amai cheri ticharamba kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Kupiswa kwemusha wavanyachuru kunouyawo apo bhawara vaElias Mudzuri, vanove mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri weMDCT vaMorgan Tsvangirai, rakapiswa svondo rapera uye mumwe kanzuro webato iri akapwanyirwawo mudhuri wemba yake pamwe nemahwindo mumusha wekuwadzana muno muHarare svondo rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Varume vatatu vemuHarare vakasungwa kutanga kwemwedzi uno vachipomerwa mhosva yekuuraya mupurisa vatokumopiri mumhirizhonga yekurwisana kwemapurisa nevanotengesera mumigwagwa vadzoka zvakare mudare repamusoro. Umwe nyaya yavo yekukumbira kubvumidzwa kubhadhara mari yechibatiso yanga ichinzwikwa. Gweta riri kumirira vaBarnabas Mwanaka, vaEdmore Mushubi pamwe navaDarlington Madzonga vatonderai bhatasara veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti mutongi wedare Justice Priscilla Chigumba vati vachatora mutongo wavo mangwana. Vachuchisi vanonzi vanga vachikurudzira dare kuti rinyime varume vatatu ava mukana wekubhadhara mari yechibatiso, vachiti vanotyira kuti vanogona kutiza munyika sezvo vakatarisana nemhosva hombe kwazvo. Vabhatasara vanoti dai varume ava vaida kutiza munyika vangadai vakatiza kare sezvo vakanga vaine mukana mukuru kubva panonzi pakaparwa mhosva kusvika pavakazosungwa. Ngatinzwe hurukuru yataita navaBhatasara pamusoro penyaya iyi.
Tare harina kutaura zvikonzero zvekuti sei mutongo uchazogurwa mangwana, asi ndinongofunga kuti pada pamwe basa rinogona kunge rakawandira dare. Tinoda kuti zvimbowana taimu yekuti rozogura mutongo, nekuti isusu mapepa edu atakaendesa kudare acho akati kurei, nekuti tanga tiona kuti nyaya iyi asi nyaya diki uye kodzero dzevaruma zvekuti vange vari kunze inyayawo huru kwazvo. Saka inoda kuti inatsoitwa nemazvo muchitaura mitemo yacho inodiwa zvinozoita kuti mapepa acho anga achiita kuwanda nekureba.
Tinonzwawo mapurisa akanga achiti ane umbo waakwanisa here unge uchiratidzwa mudare.
Umbo ihwo tiri kungoita hwokungonzwawo. Mapurisa takavanyorera tsamba isusu tichiti tinokumbira kuti tione umbo hwamuri kutaura, asi izvozvo hazvina kana akambozviteerera. Nhasi patauya kudare umbo ihwo panga pasinazvo. Nemhaka yeizvozvo uye nezvimwe zvinhu zvatakataura isusu muchikumbiro chedu, ndine chivimbo chikuru chekuti vakomana ava mangwana vanopiwa zeo kune dare rehaikoti.
Tanzwa kuti vachuchisi vanenge vari kutyira kuti varume vatatu ava vanogona kutiza kana vakapiwa mukana wekubvisa mari dzechibatiso. Imiwo semagweta avo ndezvipi zvamaisawo pamberi kuti dare rione zvinoita kuti vape mukana varume ava kubvisa mari yechibatiso?
Isu takaudza dare kuti hazvigone kuti varume ava vatize vachitiza nyaya iyi yekupomerwa yavanoti inyaya yekumbirita, nekuti vese vanotaura kuti ivo vakanga vasipo panzvimbo yakaitika chitiko chakadai so. Ende munoona kuti nyaya iyi inonzi yakaitika musi wa29 June, nevaBarnabasi Mwanaka vakazosungwa musi wa8 July, ava vairi vamusubi navamadhonga vakazosungwa musi wa12 July. Tese apa vakanga vaine mukana dai vakanga vachiziva kuti vakapara mhosva vangadai vakatowana mukana wokutiza.
Vanga vari vatonderai bhatasara gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare neStudio 7.
Magweta, emtungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai, aende samtedzeri wemtungamiri wenyika vapelekezera mpoko kumatare achiti vakasvibisa zita ravatsvangirai apo vakataura pane penyu reZBC muna kukadzi vachiti vatsvangirai vainge vairine chekuita neurongwa hwekuda kuuraya vaive mutungamiri weZapu mushakabvu Joshua Nkomo. Magweta aya atiwo haasi kufara nemashoko avamupoko ekuti vatsvangirai vane chekuita nekupondwa kwevanhu munguva yegukura hundi yakaitika kumakore ekuma 1980. Rimwe remagweta avatsvangirai vaChris Mike vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti vamupoko vapiwa magwaro ekuti vave kuendeswa kumatare.
Nyaya iripo ndeyekuti isusu semagweta avatsvangirai tatumwa navo vatsvangirai kuti tigadzirise nyaya yekunenedzerwa kwavakaitwa navamupoko mutevedzeri wemutungamiri wenyika mazuva mashoma apfuura. Zvichinzi izvo vatsvangirai vanga vaine chekuita nemhosva dzakaitwa panguva yegukura hundi. Saka isusu semagweta avatsvangirai takaendesa tsamba kumahofisi avamupoko tichivatsanangurira kuti mashoko avakaburitsa avakaudza vatapi nhau negurumandira reZimbabwe ndiye manyepo. Nokudaro vanofarira kuti vatsanangudze nekukumbira regerero kuna vatsvangirai ivo vamupoko vachibvuma kuti mashoko avakafambisa haana umbo zvakare haana kukodzera nekuti zvose zvavaitaura pamusoro pemafambiro akaita gukura hundi tichienderana navatsvangirai zvanga zviri zvemanyepo.
Matimanzwa here kuti mhinduro kubva kuna vamupoko?
Takamirira mhinduro kubva kuna vamupoko takavapa mazuva mashoma shoma yekuti vatipe mhinduro kana vachinge vatadza kupa mhinduro kana kuti vapa mhinduro isingafadze tinenge tava kukwidza nyaya iyi mberi zvikuru sei kuenda kumatare edzimhosva tichikumbirawo ruenzaniso kubva kune vatongi vemumatare edzimhosva.
Ko kungokumbirana ruregerero vanhu vakaenda mberi nebasa hazvikwanisiki here?
Izvozvo ndo zvinenge zvakanaka, ndizvo zvinovaka nyika. Chinodikanwa mukurarama kwatinoita ndechekuti anenge akanganisa abvume kukanganisa kwake okumbira ruregerero nyika yoenderera mberi tichitarisa nenhau dzakawanda chaizvo dziri kunetsa nyika ino dzakati kurei asi kana tatadza kuwana kukumbirwa ruregerero ikoko zvinenge zvichiratidza kuti vamupoko ava havasi kuona kushata kwemashoko avakanga vataura.
VaChris Mike ndiro gweta riri kumirira mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanga vachitaura vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vaitungamira chikwata chevechidiki vatanhatu vekuBurundi vakatsakatika svondo rapera muWashington DC vanoti vabereki vevana ava vanenge vasiri kumboratidza hanya nekutsakatika kwavo vachifanira kunge vaiziva kuti vechidiki ava vakanga vasiri kuzodzokera kuBurundi. Vabereki vevana ava havasati vambotaura nezvenyaya iyi nezvenyaya yekutsakatika kwevana vechikoro ava avo vakatiza musi wa18 Chikunguru apo vakanga vari muguta guru reWashington DC muAmerica kumakwikwi ezveumhetura hwemagetsi eFirst Global Challenge.
Gwaro rine chekuita nemusangano pakati pevari kurwisana muLibya rinoti mativi ose ari kurwisana munyika iyi ari kutarisirwa nhasi kutambira zviga zvekumiswa kwekurwisana panhaurirano dziri kukokerwa nemutungamiri weFrance vaEmmanuel Macron. Mutungamiri wehurumende yeLibya vaFayez al-Sarraj nevavari kurwisana navo vanove mukuru wemauto vaKhalifa Haftar vachasangana navaMacron nhasi masikati apo vanogona kunyorerana pasi gwaro rechibvumirano cherunyararo.
Banga Reserve Bank of Zimbabwe raburitsa mashoko nasi anoratidza kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi zviri kuramba zvichienda kumazeva ndadzoka. Izvi zviri kuonekwa kuburikidza nemari yakawanda iri kukweretwa nehurumende kubva kumabhanga emunyika, kushomeka kwemari iri kukweretwa nevemabhizimisi munyika, uye kushayikwa kwemari mumabhanga zvopa kuti vamwe vanhu vashaye chivimbo nemabhanga acho. RBZ inoti mari yakweretwa nehurumende kusvika pari zvino yave kusvika pamabhiriyoni manomwe. Nekushomeka kwemari munyika, kunyangwe hazvo pakaparurwa mabond notes, RBZ inotiwo vanhu vakawanda vave kushandisa real-time gross settlement transaction kana kuti RTGS, asi vaimbova gurukota rezveupfumi uye vachitungamira bato rinopikisa rePDP vatendai biti vayambira kuti zviri kuitwa nehurumende izvi kuzvisikira moto muziso. Vabiti vati mumabhanga hamuna mari zvopa kuti pashandiswe RTGS iyi.
Chinamasa akatora mari yemaRTGS, akatora mari yemanostro account, akarana inonzi overdraft, yaari kuti ye overdraft yavakadzi neIMF. Musaite izvi, zvinokudonhedzai. So ndopabva dambudziko resaba. Zvino vanhu vafoswa manje kuti vosevaiva sei? So vazhinji vanhu vaane tumadebit cards kwaakupiwa mahangman ya. So vanhu vaakushandisa madebit cards. Saka pamakushandisa madebit cards kwaikuyewa kwaakucreata hot air, because chiri kuitika pamukoma blessing ndechekuti munhu akaenda nekakadhi kake kusupermarket hakuna mari iri kutransfer physically. It's just a transaction, ingori mira account. Saka bank rinongonyora kuti muaccount mako maane $40 kuna muzvina wegaraji mako magumane $400, but $400 ya hakuna. So what does this mean? It means kuti hurumende yakuita ponzi scheme, hurumende yakuita pyramid scheme, because pyramid scheme ndo iyo yekuti munorama muchibhedha but mari isina isipo. Kana zvazodonha vanhu vanozosafa vozokwara. Imi kuAmerica makaiona mugore ra2007 kusvika 2009.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanotiwo kukwereta mari kuri kuitwa nehurumende uku hakuna kunakira nyika.
Zvinoratidza kusarongeka, zvakare zvinoratidza humbimbindoga, nokuti mari iyi iri kutorwa haisi kuenda kune zvinhu zvinoita kuti upfumi hwenyika huwanduswe. Imari iri kuenda kune zvinhu zvisingasumudzi nyika, zvinhu zvakaita sekubhadhara vanhu mari, poshaika mari inobatsira kuti zvakaita migwagwa, magetsi, njanji nezvimwe zvakadaro zvinobatsira kuti nyika iende mberi. Hazvichaoni mari nokuti hurumende inenge ichitora mari iyoyo ichishandiswa kuti tidye. Zvangofanana nekudya mbeu.
Ko, mari iri kukweretwa nehurumende iyi inobva kupi chaizvo kana vemabhanga vachiti havana mari? Dr. Kanyenze vanopindura.
Zvinoitika pande zvokuti mari dzevanhu dziya dzanga dziri mumabhanga ndo dziri kukweretwa, kana makashandisa izvi rekuti kukwereta. Tine tiri kutorerusa zvedu kuti kukwereta, asi kutora kungoshandisa simba rokungoti taakutora sehurumende nokuti tiri kuda kuti tibhadhare zvinhu zvedu.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbotungamira Zimbabwe National Chamber of Commerce, Valaxon Zembe, vanotiwo nyaya yekuti hurumende iri kukwereta mari yakawanda yave kuomeserawo vemabhizimisi vanosara vasina kwekukwereta.
Mutengo wacho wemari uchakakwira zvikurusa. Mepo wakadzikiswa iye zvino kubva kuma 15% iye zvino zviyadzika ya pa 12% zvichidzika kuenda panana 10%, asi ichakakwirisa zvikurusa tichitarisa mamiriro akaita nyaya dzezveupfumi munyika nenyaya dzemabhizimisi.
Kunyange hazvo nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuti hurumende haifaniri kukwereta mari, gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanoti hurumende hakuna kumwe kwainokwanisawo kuwana mari, sezvo isingakwanise kukweretiswa mari nemabhanga akaita seInternational Monetary Fund neWorld Bank. Hurumende inoti izviri kukonzerwa nenyaya yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe, asi veIMF neWorld Bank vanoti hurumende yeZimbabwe iri kutadza kubhadhara zvikwereti zvayo.
Vagari vakawanda vekumasvingo vanoti vari kunonga svosve nemuromo kuti vararame nepamusana pekushayikwa kwemabasa muguta ravo. Vamwe vanhu ava vanonzi vari kunonga marara kunzvimbo inorasirwa marara nekanzuro yeguta ravo, vachigeza zvinhu zvavanenge vawana kuitira kuti vagozozvitengesa. Gandre Maramba anotipanya inotevera.
Vagari avo vanosanganisira vechidiki, vakuru pamwe nemadzimai anenge akatakura vana kumusana vachienda kunonhonga zvinhu zvinenge zvaraswa. Studio 7 yashanyira nzvimbo inorasirwa marara nekanzuru iyo iri kumavirira kwemusha weRunyarara West ikaona vanhu vari mubishi kunonga zvinhu vasina zvipfeko zvinokodzera zvakaita semajombo, magirovhos pamwe nemamaski. Mumwe wevanhu ava amai Slivia Makurwe avo vane vana vatatu vanoti kumukira kunononga zvinhu izvi kuri kuita kuti vakwanise kuchengeta mhuri yavo uye vaendese mumwe wevana vavo kuchikoro uyo ari kuumba nenyaya yekutadza kubhadhara mari yechikoro.
Atinonga zvigubhu, magaba edovi, magaba ekobhura tichitengesera vanotenga vanobika zvigubhu zvacho. Pamwe pavhiki unokwanisa kushanda unokwanisa kuwana $10 kana kuwana 5 zvosiyana siyana kuti nhongo wangu nongo zvakaita sei. Nevana vatatu vanoti ane 5 years anofanira enda zero grade ana mari ndakangogara naye kuno. Ina anototoreswa chitupa ndakakurira kwamai handitorina zvakakwanira zvotiningati ndingazvimirira. Anaotoreswa chitupa nabepi ndongoraramawo ndiri munhu anongoraramawo achingoitawo zvokunonga.
Mumwe wanoita basa rakadai ambuya Tatinda Murambiwa vanoti dambudziko ravo iri riri kukonzerwa nehurumende yeZANPF iyo iri kutadza kugadzirisa upfumi hwenyika nepamusana pekutadza kutonga zvine jekerere mukati.
Yakaitisa kuti titsvake marara kuno kumabhini. Saka hurumende yedu dei airi hurumende inowisisa dei ichiindisa vana kumabasa yavhura mafektori ose vana vachiwana mabasa. Asi vakavharisa mafektori ose kuti vana vedu vashaye mabasa. Vana vedu havana zvavachaita, vangova vana kungogara mudzimba. Isu vabereki tisotambura nokutsvaga mari. Ndiri kutengesa zvigubhu une maplastiki nezvimagaba zvimakeni kuti ndiwane mari yekuti vana vawane mari yekudya mumba.
Mukomana wechidiki ozwa kuti Mupambiwa anotiwo inyaya yenhamo zvayo, asi utano hwavo huri panguva yakaoma sezvo kumarara uku kuchiratidzwa zvinhu zvakasiyana siyana izvo zvinokonzera zvirwere zvakawanda.
Utano ndobva ane risiki nenyaya yekuti mune zvinhu zvakawanda zvimwe zvinogona kubaya kana mainjections anobva kana kuzvipatara anenge ari mumatishanda umu tinonga zvigubhu nemaplastiki iwowo. Saka tachitarisira kuti otherwise kana dai taikwanisa kuti tiwanewo kana maprotective clothes akafanana kana magloves nemasafety shoes kana majombo otherwise zvive zviri nani.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vanhu vanononga zvinhu kunorasirwa marara vane njedzo yekubata zvirwere zvakasiyana siyana kana vachiita basa ravo vasina kupfeka shangu dzinokodzera uye zvipfeko zvemumaoko kana kuti magirovhosi. Nyanzvi idzi dzinotiwo vanhu ava vanofanira kunge vaine mamaski kuitira kuti vasafeme mweya une tsvina uyu. Gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemabasa mumasvingo amai Shuvai Mahofa varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti vari mumusangano. Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti hurumende inofanira kuita urongwa hwekumutsidzira maindastry ayo akavharwa nepamusana pekutadza kwehurumende kuronga zvinhu zvine ungwaru. Nyanzvi idzi dzinotiwo hurumende inofanirwa kuita mitemo ine chekuita neupfumi kuitira kuti mitemo iyi ikweze vekunze vanoda kutanga mabhizimusi munyika izvo zvinozoita kuti mabasa awanikwe. Payaitsvaga rutsigiro muna 2013 ZANPF yakati yaizoita kuti munyika muve nemabasa matsva anosvika mamiriyoni maviri. Asi izvi hazvina kuitika sezvo zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana zvevashandi zvisina mabasa munyika. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Mamwe masangano vechidiki anoti ari kufara nekupinda mumakwikwi esarudzo dzegore rinoya kwevamwe vechidiki vanosanganisira Muzvare Vimbaishe Musvaburi naMuzvare Fadzai Mahere. Muzvare Musvaburi vakazivisa svondo rapfuura kuti vachakwikwidza musarudzo yemiriri weBulawayo South mudare reparamende vakazvimirira voga. Ukuwo Muzvare Mahere vanoti vachakwikwidzawo kuMount Pleasant. Tungamiri Nkomo Studio 7 abata vaItai Mashakaire vesangano reZimbabwe yadzoka kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Isarudzo yakanaka iyo yavari kutora yekugoni kupikisana nayo kana kushora. Zvinoratidza kuti wechidiki wakunyatsoona wanenge vachifanira kubva vachienda. Saka tinovaumbirira maoko ngavapfuurire mberi, tinovakurudzira.
Zvavaita izvi vamachakaire muri kuona zvichiitawo here kuti mapato ezvematongero enyika akaita seZANUPF neMDC awanikwewo achisarudza vechidiki achivapa mukana wekuti vange vachikwikwidza musarudzo idzi?
Ya, ndinotoona kuti chitori chisero chapiwa mapato ezvematongerwo enyika kuti kana vangu vari kuda kuvharira vechidiki kunze, vanofanira kunyatsotanga kuona vogadzirisa patsva kana vaine humwe urongwa vangu vainahwo ina vechidiki mukati. Tanga izvozvo. Kana vangu vasina ngavachitotange izvozvo kutodadzirisa kuti zviite zvakanaka kana vachida kuramba vari relevant mupolitics danhasi. Toda kwekuti vechidiki ndovazhinji. Ndo vane deciding vote pamasarudzo atakataurisana aya 2018. Saka vavanogona kuunza vazhinji chaizvo kuti vapoterese rokoto ripi zvaro rinenge rasarudza kuti ritsigirwe rikwikwidzise vechidiki.
Pane vamwe vari kuti kukwikwidza sarudzo muZimbabwe munhu ari nhengo yakazvimirira yoga. Zvinoti netsei nekuti vanhu vakawanda vanotsigira mapato ezvematongero enyika. Muri kuzvionawo sei izvi?
Chokwadi chete kuti munhu atinda kukwikwidza ndakazvimiririra. Pane machallenges akati wandei nekuti vanhu vanozotarisa kuti kana tikakusarudza vakazvimiririra unenge uchizoripota kunani madevelopments anenge atidiwa munzvimbo unenge ndowakamirira acho maresources anotiwa unenge uchizawana kupi. Saka handioni zvichinyanya kukurukirika paaspect yekuva independent candidate asi pakuti ndevechidiki zvakanaka chaizvo.
Vaitai Machakaire ndevesangano reZimbabwe yadzoka vanga vachitaura vari parunare muHarare natungamiri Nkomo weStudio 7.
Muchirongwa cheThe Connection nhasi tiri kutaura nevamwe vechidiki vanoti vachakwikwidza musarudzo dzegore rinouya vakazvimirira voga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection muneni Ntungamiri Nkomo.
Iye zvino tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paVOA Shona Facebook pamwe nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tangati nehurukuro namuzvare Jeki Ngarande avo vanga vari kuita ivo chirongwa chekupa zvekudya kuvana vanogara mumigwagwa nevakuru vanogara mumigwagwa asi vakamiswa svondo rapfuura vachinzi ivo nemapurisa havana police clearance. Ngatimbonzwai kubva kwavari.
Ndinonzi Jacqueline Slovindika Ngarande. Ndini ndakava nepfungwa yekuti tiite nguva inoyi chando sekuziva kwedu kwese kuri kutsonhora. Tine hama dzedu dzinogara mumugwagwa, tina kwekugara. Hama dzedu, vana vedu vakabva kumamisha vachiuya kuzogara mumugwagwa nokuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Naizvozvo ndakaita chirongwa chekuti tikwanise kuvapa chikafu makuteni ega ega, chikafu chinodziya. Zvinoitika kuZimbabwe kunoko, kana uchida kuita mutambo wekuti panoungana vanhu mugutsa unofanira kunge uine police clearance. So mapurisa akaramba kundi renewira police clearance nenyaya yekuti vakuti matikidzi vari kuzorwa kana mapedzo kuvafida. Saka in other ways you are actually encouraging them to leave home and come to the street because they are getting free food. Hanzi vari kutowana simba rakawanda rekuzoita mutsikanzwa mudhorobha kana mavapa chikafu ini. That's why they refuse to give me the license to proceed with the street food. As nezvi andi kukunyeperai, city council yekenge yatondipa clearance to proceed with the street food, but mapurisa akaramba. Handikwanise kuti ndiende against mutemo wemapurisa nekuti patinoungana tichipa vanhu tika panogona kurwiwa mumwe munhu akabayiwa nebanga. At the end of the day nyaya inozomboperera kumapurisa. So zvinenge zvakanaka kuti ndikwanise kushanda ndiine mvumo yemapurisa. Saka nokuda kwekuti varamba nemvumo hadina zvimwe zvandingakwanise kuita. Chandakutongoisa iblanket drive.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Blessing Zulu.
Neni Junga Kandemiri, Toti Murari Zakanaka Vatere, Tokusiyamina Chris Gande.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela kustudio 7, ngolwesibili mhlaka 25 Ntulikazi 2017 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kusasa. La leviki sixoxisana lezikolo eziphezulu ama university ama colleges siphinde njalo sixoxisana labo mama labo ntanga ngolwesihlanu esikunandilelayo ukuthi ama budget consultations sesiwenze akhangela isiqephu lesiqephu
iCouncil yakoBulawayo isiqalile ukukhulumisana lezakhamizi mayelana loluhlu lokusetshenziswa kwemali ibudget yedolobho
Isiqoqoqela yikuba sifuna ukudinga indlela engangenisa inhlangothi zonke zombili. Siyazi ukuba ukulondolozwa kwelizwe kuqakathekile nazikhathi sinye China City makwenziwe ngendlela engaphazamisi ibhizimusi lethu.
Abahlangothi olubona ngezokwethekelelwa kwelizwe baqhubeka bekhala ngodaba lokwanda kwamapolisa emgwaqweni yelizwe ama-roadblock. Ezinye inhlangothi ezimela ontanga zithi ziyathokoza ngokungena kukhetho lomnyaka ozayo kwabasakhulayo abagocela unkosazana Bimbayise Muswaburi lo nkosazana Fadzai Mahere. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sile yakoBulawa isiqalile ukukhulumisana lezakhamizi abasakhulayo abesifazane osomabhizimusi abezombusazwe kunye lenhlanganiso ezizimeleyo mayelana loluhlu lokusetshenziswa kwemali ibhajethi yedolobho leyomnyaka ozayo. Kusasa abakhangelele ukukhulumisana labamakolishi yemfundo yaphezulu eLarch City Hall. Okunenga sikuzweni kunompumelelo moyo esiphalo lodaba ngugcweleyo ekoBulawayo.
Kusukela ngolwesihlanu olwedluleyo kuze kuyofika kunyanga ezayo abeCouncil yakoBulawayo balohlelo lokuhamba bethapha imibono yabantu mayelana loluhlu lokubuthanisa lokusetshenziswa kwemali yaleli dolobho i-budget yomnyaka ozayo. Isikhulumise Council yakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi uhlelo luqhubekela phambili kusasa
idolobho lakoBulawayo lihambisa uhlelo lokuxoxisana lezakhamizi lilungisa ibudget eka 2018 impela viki singene emalokitshini kuma wards sakhuluma lezakhamizi kusasa lale viki sixoxisana lezikolo eziphezulu ama university ama colleges Siphinde njalo sixoxisana labo mama labo ntanga ngolwesihlanu.
Ukhansila ka ward 18 emagwegwe unkosikazi Consilium Lalazi uthi ukukhulumisana lezakhamizi mayelana lebudget kuqakathekile njalo isiqinti sakhe sikhangelele ngokuthuthukiswa kohlelo lokuthwala kwezigulane lokucitshwa kwemililo.
Silubona luqonde kakhulu ngoba akula muntu ngitsho loyedwa ocatshelwa yikho. Wonke muntu siyamqoqa thina ukuthi wozanini lizikhulumele libone lapha sincedisane lapho esehluleka khona. Lalapha elifuna ukuthi silungisise khona ukuthi nxa sikhuluma ngebudget singayibamba njani.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Josephat Mzacangulube uthi ukukhulumisana ngesikhwama sakoBulawayo semali somnyaka ozayo silenguquko. Uma uhlelo lokuthathu ekhulwini lemali ezahlawulwa ibuyele ukuthuthukisa amalokishi ayabe ehlawulile kungumqondo omuhle uma kuzalandelwa.
Into yenzakalayo ngale budget ikulomehluko omkhulu njalo kule nguquko enyinanzeleleyo ukulokhu abakwenzayo xa ngikhayeleli ama 3% abakhuluma ngokuthi imali zonke ezabhadalwa ngabantu ama 3% bazathatha la baphindise back kuzoncedisa njalo ukudevelopa ukuhlukisa iwadi yonaleyo eyabe ibhadele ngama 3% kuyinto enhle nxa yokuthi izaba yinto ezaphumeleliseka yibo abesikhasini kungabi yinto abazayenza kuphela ukuthi banonise ezabe isikhwama kuphela. Siyakubongela khonokho.
Uthi isikhulumise bandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthe kuhle uhlelo lukhona kodwa kuyize ngoba bavame ukukhulumisana loZulu kodwa bengalandeli izinqumo ezivela ebantwini.
Siyakwazi nje bayenza nje ngesikhiwa bathi formality ukuthi kudlule bengabanjwa ngumthetho ukuthi waye bengabuza ngabantu kodwa siyakwazi abasozile kulandele uma sikhangela nje ile turn up ebakhona kuma meetings lawo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uvumelane loMaphosa ethi ikhansili ayivamanga ukulandela izinqumo zabantu.
Kunosizi ukuthi budget consultations yenzakala but singakhangela vele kaningi-ningi kuyahlala kusiyadinga imibono yabantu kodwa kukalutshwana ukuthi okuvele ebantwini kube yikho okulandelwayo zanti oluthi bahamba bedinga ama-views abantu beqede lapho beyithengelana izimoto i-service delivery bilokhu iphuwa. So mbona ngazathi aphendanthile kuze kutshintshe from i-conduct yabo abantu be-council labo-council bangaze beyenza ama-consultations yawenza siwafaka ama-views ethu the central government anti yokuze i-approve.
Ngempela viki abantu abangenela imihlangano emalokitshini basole kakhulu ukungasebenzi kuhle kwe-council bethi lokusilela kwemali ezweni sekubulele ukusebenza kwe-council bethi lezisebenzi kunye lama-councila akobulawayo abahlukane lobugwelegwele. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo ngingunompumelelo moyo.
Abohlangothi olubona ngezokwethekelelwa kwelizwe baqhubeka bekhala ngodaba lokwanda kwamapholisa emgaqweni yelizwe besithi lokhu kuphazamisa umsebenzi walolu hlangothi oluthuthukiswa ikwanda kwezethekeleli. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu ngokunye kokuvezwe iziphathamandla zalolu hlangothi emhlanganweni lentatheli izindaba wokwazisa ngesimo somsebenzi kiwo. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Council of Tourism, umnumzana Teach Wingwiri, utshelele umhlangano ukuba udubo lokwanda kwamapholisa emigwaqweni luqhubeka luphazamisa ukungena kwezethekeli elizweni.
Fortunately, we attended the meeting about 2 weeks ago. Which was a meeting at the
Sangina Umhlangano, kumaviki amabili edluleyo. Lapha phathi intambo ababalisa obona ngokungena kwezethekeli kuleli uDr. Walter Mzengi, obona ngezenzakala elizweni uDr. Ignatius Jombo kanye lo Deputy Commissioner uMadibili. Uhambe kuhle ngempela umhlangano lo. Wavunyelana ukuba wenziwe omunye njalo omkhulu kumaviki ambalwa azayo. Isiqokoqela yikuba sifuna ukudinga indlela engangenisa inhlangothi zonke zombili. Siyazi ukuba ulondolozwa kwelizwe kuqakathekile ngazikhathi sinye thina sithi makwenziwe ngendlela engaphazamisi ibhizimusi lethu.
Umnumzana Jeffrey Moyo oyintatheli zindaba esebenza ezimele upha umbono wakhe phezu kodaba lokwanda kwamapholisa emigwaqweni yelizwe.
Kabasoze ababuye futhi abantu abahlangana namapolisa ebahlumeza emgwaqweni lapho. Amapolisa akasoze akuzwisise ngoba ayathunywa ngamabhosi abo ukuthi bayisebenza bithatha imali. Singakwazi ukuthi amabhosi akhona azuzane kumali ezivela kuma roadblocks. Imali zakhona sekwenza njengani vele kaziya ku-treasury izihamba emapoliseni vele kumabhosi kumashefu.
Umoya uthi munye kuphela umuntu ongakumisa lokho onguyena olamandla akhona.
Lokhu akusoze kusize ngoba into yonke enzakala lapha eZimbabwe kundaba ze-security. Umuntu ongakhulumayo alalelwe ngu-Robert Mugabe. Manxa uMugabe ethulizwi abapholisa laba azabe lokhu ehlukumeza ama-tourists emgwaqweni.
AbeZimbabwe Council of Tourism bathi bakhangelele ukuba izophathisa leyo mihlangano abayingenayo ukubonisana ngalolu daba lwamapholisa emigwaqweni. Abenhlanganiso le bathethele lithuba ukwemukela ngenjabulo isinqumo esithethwe ngumphathi intambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ukumisa imizamo yabezimra ukubashawulisa imali yomthelo weVAT ekudleni lokunathwayo okwathengiswa ngabakulolu hlangothi phakathi kuka 2009 lo 2015. Ngaleso sikhathi iningi labakulolu hlangothi babesala ukuhlawula lomthelo bethi ngoba abezimra babengacaci ukuba basekelwa yini njengoba lo mthetho wawungekho owawubapha lawo mandla ekubekweni kwawo nyakenye kulapho abamankampani aphatheke kwezokwethekelelwa kwelizwe aqale khona ukuhlawula kodwa bezimra sebengabafuna ukuba abakuhlangothi lolu bahlawule lomthelo weVAT kubuyelwa kumnyaka ka-2009 okuyilona daba osolungenelwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa. Lokhu kumunyethwe encwadini yalotshwa mhlaka 18 kuyona le inyanga kaNtulikazi iqondiswe kumphathintambo wezokungena kwezethekele eZimbabwe uDr. Walter Mzembi lapho umnumzana Chinamasa ekubeke sobala ukuba abakuhlangothi lolu mabangahlawuliswa leyo mali esifunwa ngabezimra. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumenzi isigama.
Iningi laba kwamanye amazwe abahlala kwele South Africa sebesesabela ukuthi bangaqala ukuhlaselwa edolobheni leJohannesburg kulandela uhlelo lukameya weJohannesburg umnumzana Mashaba olokudubula abantu ezitezi ezingela baninizo kulelo dolobho. UMashaba umemezele ukuthi lezi zitezi zithunjwe ngabantu bokuza ngakho ke ufuna ukuzithatha aziphe izizalwane zakwele South Africa. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Uhlelo lukameya Johannesburg umnumzana Herman Mashaba lokuzingela izitezi ezingabaninizo ngobe sithi zijunjwe ngabantu bokuza selulethe ukwesaba okukhulu kuzalwane zakwamanye amazwe. Ngemva kokutsha kwesitezi ebesihlala abantu ngokungekho emthethweni eJohannesburg kumaviki edluleyo, uMashaba wethe siyaba kwamanye amazwe umlando wokuthumba izitezi edolobheni eJohannesburg wafunga wagomele sithi ufuna baphume baphele kuleli dolobho.
The city of Johannesburg belongs to the people of South Africa. This is the
idolobho leJohannesburg ngelabantu bakwele South Africa. Lesi yisiqalo sokukhulu esiza kwenza ukukhipha ngodliki abantu laba abakulezi zitezi. Izitezi ezedlula amachuma ayisishiyagalombili zithethwe yilaba bantu. Begcina abantu bethu esimeni esibi bengabhadali beguqula idolobho lethu belenza imikhukhu bona abantu bethu bengelandawo zokuhlala.
Kusukela leso sikhathi sekududulwe abantu ezitezi ezimbili kwabotshwa bakwamanye amazwe abaningi okuthiwa abalancwadi zokuba selizweni okusemthethweni. Leli nyathelo selithakazelelwe kakhulu liningi labakwele South Africa besithi ngeke bathathelwe idolobho labo ngabakwamanye amazwe. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabutho Mabhena uthi amazwi amaShaba lezenzo zakhe kuyingozi.
Kulumo ezisikhathaza kakhulu ngoba kuyatshengisela ukuthi udlame lungabuya luqubuke, izalwane zaseSouth Africa sezisukuma zichaya abantu bokuza. Thina-ke njengeZimbabwe Community in South Africa siyazigxeka inkulumo lezo ezenziwa ngumeya.
Le yinto esigcizelelwe ngomunye weZimbabwe umnumzana Mbiyezwe Nare isiphathamandla sebandla le Progressive Democrats of Zimbabwe.
For him umuntu oseofisini njenga ngameya abuye phandle emphakathini akhulume into njengayona leyana, it's reckless. Une influence enkulu emphakathini, it's just a disaster waiting to happen. Ngiyabonga.
Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abomama beZimbabwe kwele South Africa unkosazana Victor Matutu uthi akumangalisi nxa izenophobia ingaqhamuka lobanini.
Iziphakamiso zikasodolobho wedolobho laseGoli umnumzana uHerman Mashaba ezokuthi abokufika kuleli kumele bancitshe indawo zokuhlala babuyisele emazweni abo okuzalwa zingaba nomthelelo omubi kakhulu ngoba sezingenza izizalwane zakuleli ziqala udlame olubhekiswe kwabokufika osokungenza sicine sibone okwake kwenzeka ngo-2008 ngezonophobia ikakhulu nxa inkulumo ezinjalo ziphuma emuntwini ohlonipheka njengesodolobho.
Abanye bathi bethuswa ukuthi inkulumo kaMashaba ilandela eyomsekelo kamphathintambo ogatshelwe zamapholisa osanda kukhuthaza izalwane zakwele South Africa ukuthi zithathe amanyathelo ngabakwamanye amazwe asebethumbe idolobho leJohannesburg. Ngesikhathi-ke kutshengisela kwezalwane zakwele South Africa ezifuna izindlu lemisebenzi sekusenzakala phose viki zonke, iningi-ke labeZimbabwe bathi besabela ukuthi loba nini kungahlaselwa bona njengembangela yokubangela lezi nhlupho. Nela Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Thank you.
Kulive Talk lamhla kuhlelo lwabajawo lo The Connections sixoxa ngabasakhulayo asebedinga ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edalela eParliamente ngomnyaka ozayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Asingakangeni esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Amacele amabili alwisanayo kwele Libya akhangelelwe ukusungula inkulumo zokukhumisana umlotha kulobelwane esivumelwano sokumisa ukulwisana ezilawulwa ngumongameli Emmanuel Macron wakwele France. Kumbe lengozi yokudilika kwesakhiwo somhlekaniswa edolobheni le Mumbai kwele India kwafa abantu abathathu kwalimala abambalwa abanye bebikwa belokhu bengakahlengwa phansi kwenqwabanqwaba yalengozi eyenzakale lamhlanje emzini weGatopa. Ekuqhubekeni kodubo lokusilela kwemali emabhanga eZimbabwe, indlela yokusebenzisa umakhalekhukhwini ekubhadaleni indleko loba izikwelede isiyamukelwe ngabaningi kodwa abayisibo bonke abayijabulelayo lindlela. Abantu sebesebenzisa umakhalekhukhwini ukwenza phose yonke imisebenzi eyayisenziwa emabhanga efana lokuthumelana imali, ukubhadala izikwelede kunye lokugcina nje imali umuntu esendlini. Ingcwethi ecubungela izomnotho umnumzana Masimba Kutjera uthi imbadalo yokwenza lumsebenzi yiyo ekhama abanye ibenza bengathakazeleli ukusebenzisa omakhale khukhwini.
Ama-charges akhona kwezinye isikhathi maningi kakhulu nxa usenza ama-transactions. Kodwa laye uhulumende usengene uthi athole imali leyo ngoba use-charge tax i-5% kumbe i-5 cents tax nxa usenza ama transactions wona lawo.
Ukutshela uthi kumele kube lendlela zokuvimba ukuntshontshelana imali ngabayabe besebenzisa incingo ezingayisizo zabo.
Njengoba indlela le isisetshenziswa kakhulu, sokumele kube lama security measures aqinileyo ngoba kungenzakala sibili ukuthi ugogo wasemakhaya enganika umfana ifone ukuthi enze i-transaction ahle yena antshontshele imali. So kumele kube lama security mechanisms amaningi kakhulu, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi izimali ezizangkhona ezidlula ngama channels lawa seziningi kakhulu othi ukuqilwa sengane kwenzakala ingingazuthi ama-reports akhona maningi okungakanani, kodwa siyakwazi ukuthi kulabantu abasebeqila abanye besebenzisa indlela lezi ezama-mobile phones.
Kwesinye isikhathi umuntu nxa efuna ukusebenzisa umakhalekhukhwini ukubhadala kuba nzima ngoba kungela magagasi. Kesizwe imbono kamnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe.
Kodwa inkinga iba khona nxa kungela network okokuqala. Okwesibili uyathola ukuthi kwesinye isikhathi abantu abanelisi ukuthi bathole i-cash. Ikuliqhinga sibili elihle uma ilizwe lonke nje lisebenzisa abathi ngesilungu i-plastic money. Kodwa abanye nxa bengavumi kuba nzima kakhulu. Kuba kuhle njalo uma ama-network ehlala isebenza, kodwa uyathola ukuthi kwesinye isikhathi ikakhulu kuzesi akubhadaleki kuhle ngoba kwesinye isikhathi babe sithi i-network yabo i-down. Kodwa liqhinga elihle sibili uma ilizwe lonke lisebenza kahle.
Bakhona abangakakwemukeli ukusebenzisa umakhalekhukhwini ukuthenga kumbe ukubhadalela indleko zabo. Umnumzana George Ngiwane olwela ilungelo lezisebenzi upha umbono wakhe ngalolu daba.
Abantu abaningi abakakwamukeli lokho. Kungani? Ngenxa yokuthi
into leyazi akufuni ngakuthi iconomy yethu iphansi kangaka lokuyotenza abantu yafosa ukuthi yenzani nikhona okokuphela nemali ifuna lingafuni kusuka ngoku imahlana khona kokhona abantu uyawufuna ukuthi lawo kumbuphele kuyimali ukuthi abanye emzini lapho emakhaya lapho abantu abasebenzelayo abanye awungekho amtula ukuthi yenza imiphumo ebanking yakuhlanzela kuphi ngaphi. So iconomy yethu ngesimo yiyo khona abakithi ayikafiki lapho esingathi khona abantu sebekamukele ukuthi yes i-mobile banking yikho kumele sikwenze kuyanceda sibi ngakuthi khayakwazi ukufuna ukuthenga nje kube nabantu abantu ukusebenza ikhesi but abantu iZimbabwe yikhesi i-economy le la uyakwazi-ke lokho ningi informal. So umuntu amtshela ukuthi ngizakwenzela ku-mobile banking ukwenza kufakela kuyikhokhesi abavumi abantu abaningi.
Ngobuzima abantu ababhekana labo emabhanga ukuthola imali yabo sebebanjwa ngamandla ukusebenzisa indlela yabomakhalekhukhwini osekubone amankampani abalisa i-Econet, Net1 le-Telecel esiba lenzuzo enkulu. Ezinye inhlanganiso ezimela ontanga zithi ziyathokoza ngokungena kukhetho lomnyaka ozayo kwabasakhulayo abagoqela unkosazana Bimbayishe Muswaburi lo nkosazana Fatsai Mahere. Umswaburi uveze ngeviki edluleyo ukuthi uzancedisa kukhetho lokudinga ummeli weBulawayo South edalele ephalamende ukuthi uMahere yena uthi uzancedisa eMount Pleasant eHarare. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo abasakhulayo njalo ekhokhela ibandla lakhe le-Federal Democrats of Zimbabwe umnumzana Zenzo Nyoni yena othi bayajabula ngokwenziwa ngababili laba.
Ngibona kuyindlela eqondileyo enhle kakhulu kwabasakhulayo. Ngikhuthaza futhi ukuthi sokungathi intsha ingazisondeza ibuye phambilina ingabi novalo ingayisabi izinikele isebenzele isizwe sabo ngoba kuyifanele ukuthi intsha izinikele ngoba sikhuluma okwamanje intsha yiyo ehlukumezekile kakhulu kunanabo esingathi thina ezinkokheli ezikhona esesingathi sezikhathele sezize zingaswela mbono wakusasa ukuthi sezingenzani ngoba sizamile yonke imizamo yabo le mbono yabo isinahlekile sebephelelwe ngamacebo kodwa intsha basesele ngqondo ezintsha abanye ngabasavela emayunivesithi abanye bavela college abayenze economic abafundile ngezokuqeqesha ngendlela ezijiyeneyo ezingathuthukisa ilizwe ikakhulu ngathi umswaburi singathi imtshayela ihlombe lokumnika isibindi njengentsha esakhulayo ukuthi hayi njengomuntu wesimama kakhombisa atshengisa abanye abantu esintombazane labo esimama ukuthi hayi omama labo bakhona ukwenza umehluko lotshintsho elizweni kuphela ma bezinikele.
Kubandla lakho seliqalisile yini ukukhetha abazancintisa?
Njengathi thina ebandleni le-Federal Democrats of Zimbabwe sisebenza gadalala namanje sisilawo kakhulu ama-candidates angomama ngoba sithe thina sifuna ukuthi ama-candidates ongomama abe yiwona azaba maningi ukudlula awesiyouth. Kungani sitsho njalo? Sizama ukutshengisa isizwe nomhlaba ukuthi omama mabangathathelwa phansi bebonakale angani ngomama bokugcina izindlu kuphela ngoba abantu abaningi bakhona ukuthi omama ngabantu bezindlini kuphela. Kukanti ungabona umama esenelisa ukugcina indlu yikuyini okungamehlula ukuthi agcine isizwe nokuthi atshengise isizwe ukuthi engakhona ukuthuthukisa isizwe ngoba umuntu ongumama ngaso sonke isikhathi umuntu ohlela izinto zakhe esingathi ngomanager bezinto zonke. So we are moving forward Inkomo sesinabo omama abazimiseleyo abazakuma ekhethweni kuma-councillors nakuba ngama-MP sinabo Inkomo.
Hello ke ngumnumzana Zenzo Nyoni olwela amalungelo oluntu njalo engwebandla le-Federal Democrats of Zimbabwe. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Ukwehlula amalwecaja awe-ISIS eMosul kujabulisa abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele ngoba kutshengisa ukuthi amalwecaja anje alakho ukwehlulwa. Ukwehlula amalwecaja la kwenziwa yukuthi kwakulosekelo lwamazwe angamajumi ayisikhombisa lantathu 73 akumanyano obizwa ngokuthi yi-Global Coalition to Defeat ISIS. Amabutho akwele Iraq esebenza kahle lamanye avela emazweni la asebenze gadalala ukuze anqobe amalwecaja la. Umnumzana Brek McGurkey omele ilizwe lweMelika kumanyano weGlobal Coalition to Counter ISIS uthi impi kayikapheli loba nje amalwecaja la ayehlulwe. UMagadi uthi amabutho akwele Iraq esekelwa ngavela emhlabeni wonke jikelele aselungiselela ukulwisana lamalwecatsha la endaweni ezinjengetel afar hawija le-alqwim. Uthi ilizwe lemelika lizasekela le-Iraq zonke isikhathi ukuze behlule amalwecatsha e-ISIS. Uthi ukubasekela kwabo kwenze ukuthi banqobe amalwecatsha awe-ISIS edorobheni le-Mosul, lapho amabutho awe-Iraq abencedisana khona nawe-Peshmerga lamanye avela emazweni ashiyeneyo. Umagaki uphinde wathi bazancedisa abantu ukuthi babuyele endaweni zabo lapho basuswa khona ngesikhathi sempi. Uthi baza kwenza lokhu bencedisana lenhlanganiso yemazwe wonke omhlaba jikelele e-United Nations lohulumende we-Iraq. Uthi sebencede abantu abafika izigidi 1 million abathole ukudla okuthiyeneyo lokunye okuzakwenza ukuthi baqalise ukuvuselela imizi yabo iyabhidlizwa yimpi yomvukela. Uthi okunye abakwenzayo ukuthi kuvuselelwe izigodlo zamapholisa njalo kudingwe amapholisa amatsha, kususwe omaqhuphula abafakwa ngamalucatsha e-ISIS, kufakwe umlilo kagetsi, kufakwe amanzi, kulungiswe izambuzi njalo kukhitshwe izitina lokunye okadilika ngesikhathi sempi. Uthi kwele Syria kule nkemenkeme yendaba ngoba akula hulumende abangasebenza laye.
Alolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Tinakumana pa WhatsApp, ingoma imnandi lizwile ke ihambelana xathu leka Ja Preza kodwa ke lo nguYoung Sam ehamba lo DJ Zimbabwe. Besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ikhansili yakoBulawayo isiqalile ukukhulumisana lezakhamizi ngodaba lweluhlu olokusetshenziswa kwemali i-budget yedolobho. Abohlangothi olubona ngezokwethekelelwa kwelizwe baqhubeka bekhala ngodaba lokwanda kwamapholisa emgwaqweni yelizwe ama roadblocks. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethulwa lamhlanje igama ngo Chris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.